mumwe mugaro wekuhurungwe muri National and West vatinei zano vanotarisira nhengo yakabudirira ichamirira dunhu ravo kuti vawanise mvura yekunwa yakachena sezvo vakavimbiswa kuchererwa zvibhorani paitsvagwa rutsigiro.
Tisu chatinongoda imvura yavakavimbisa sezvo kuno mvura ichinetsa tave nenguva refu mvura ichinetsa sacha tinongoda imvura bedzi.
Mumwe mudzimai anogara kuMount Darwin mudunhu reMasalal and Central amai Yvonne Kachiri vanoti vakatarisira kuti wese achakunda avabatsire kiriniki sekuvimbisa kwavakaitwa nevese pavaitsvaka rutsigiro. Mumwe murimi wekwasadza mudunhu reMasalal and East vaRemigio Nyajena vanoti achavamirira mudunhu ravo anotarisira kuti agadzirise migwagwa sezvo zviri kuvadhurira kuendesa zvirimwa zvavo kuGrain Marketing Board nekuda kwekuparara kwemigwagwa.
Migwagwa yacho kana yakafa sezvandii hakuna matransporta vanogonechera kuenda nemota dzavo kunzvimbo dzakasvaka sedziri kuikoko ndikamtora nzvimbo dzakaita sekuhonyotsi Makongo kunobuyisa vanhu vanotoriwe zvibagi zvavo.
Vakawanda karemba vekumakonde kuMasalal and West vanotarisira kuvakirwa zvikoro zvakanaka zvinokwezva vadzidzisi vakadzidzira basa.
Kudziya zvakanyanyosara zvakanyanyisa tikapinda munova mune nzvimbo dziya dzakatorwa semapurazi aigara vachena aya zvikoro zvirimo zvakataranganya zvakanyanya zvekuti kune vana vanogona kutofamba makiromita anokwana kuita senge.
Mugari wekumola vaobet siyamilandu vanotarisira kuti rwendo runo achapinda akawanisawo magetsi vachiti vanzwa nekungovimbiswa kubva 1980 asi pasina chinobuda. Asi mukuru wecenter for natural resources governance Rafarai Maguru vanoti zvese zviri kuchemerwa nevagari zvinongogoneka chete kana pakaita kushanda kwematunhu kwakasununguka.
Tikaita devolution chaiyo chaiyo kwete devolution fanikira tingaye kuti mari dzacho dzinongodisaidwa kuHarare ikoko kuti RDC yekwamutongo tinokupai mari yakati tofunga izvozvo zvinoita kuti kunyuta kwevanhu kuve kushoma zvinoita kuti maeri yakaita sana Marange painaungade amaguta nekuti vana vekwamarange havaizombotendera umbavha vakaitika ikoko nehuri kuramba uchiitika.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vaRejoice Ngwenya vanoti chinonetsa ndechekuti mari dzebudiriro dzinenge dzave kubva kuhurumende nemakanzuru.
Saka mamiriro akaita upfumi hwenyika zvichaita zvichagozha kuti vamiririri vese vari kuma 200 ivavo vagadzire migwagwa nemakirinika nezvikoro zvinhu zvakadaro izvi pachadoda kutoshandiwa nokuti chinonyanya kunetsa ndechekuti mamiriro eupfumi hwenyika haabvumire ari kuramba.
Nhengo dzeparamende dzakavhoterwa svondo rino dzaivimbisa zvakasiyana siyana kubva mukuwanisa vagari mvura yakachena kuvaka zvikoro makiriniki migwagwa nezvimwe zvakawanda zvinosanganisira kuviga vanenge vashaya asi zvizhinji zvezvinhu izvi hazvizombosi zvakazadziswa. Zvafarira kune vakasarudzwa ava kuti zvii zvavachaitira vakavasarudza mumakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.